Chitsauko 20. Gore rakatumwa muTatan kuAshdod namambo Sargon weAssyria. Akaenda kunorwisa Ashdod akaitora. Panguva iyoyo Jehovha akataura naIsaya mwanakomana waAmoz achiti, enda ubvise masaga muhudyu dzako uye ubvise shangu mutsoka dzako. Akaita saizvozvo achifamba asina kupfeka uye asina shangu. Jehovha akabva ati, mushumiri wangu Isaya zvaakafamba asina kupfeka uye asina shangu kwemakore matatu, sechiratidzo nemucherechedzo wezvichaitika kuIjipiti neEthiopia. Mambo weAssyria achaendawo nevasungwa kubva kuIjipiti nenhapwa dzekuEthiopia, vakomana nevarume vakwegura, avo vanenge vasina kupfeka uye vasina shangu, vaine magaro ari pachena, iko kusapfeka kweIjipiti. Vachatya kwazvo uye vachanyara neEthiopia, iyo tariro yavo, uye neIjipiti yavaidada nayo. Vagari vemunyika iyi yepamahombe kombe egungwa vachati pazuva iroro, tarisai muone zvaitika kutariro yedu, kwatakatizira kuti tibatsirwe uye tinunurwe pana mambo weAssyria. Zvino tichapukunyuka sei?